Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ewethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri nguva dzava 7 Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemuvhuro chivabvu 13/2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndo chinangwa chedu ichocho chokukurudzira makambani atakapa malicense akati kuti ngaaite kuti tione kuti vashandise zuva zvikoregera kuramba zvichitinetsa.
Zimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company yozivisa urongwa hwekudzimwa kwemagetsi nyika yose zvakapedzisira kuonekwa muna 2016. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa wovhura zviri pamutemo dare rinotonga nyaya dzevashandi kana kuti labor court.
Ndavangondikumbira kuti ndichitarisa judgment iyoyo nekuona zviri kuitika kuti ndingochengetedza zvido zvavo. Inozi muchirungu to protect their interests. Saka ndo zvatichatarisa kuona zvichafamba sei.
Dr. Tokozani Kupe vodoma muzvinafundo Love More Maduku kuti vavamiririre segweta panyaya vari kunetsana neMDC iri kutungamirwa navaNelson Chamisa.
Makoti epano pasi ane masimba tinobvuma asi zvokwadi koti ikataura kuti denga rava pano kana kuti pano paZimbabwe pava denga hatingaindika kundoita hurukuro nevari kudenga kuti hazvino mutaita sei nekuti denga razonzi ravo muZimbabwe.
Asi mutauri weMDC vaJacob Mafume vanoti kutungana kwembudzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvemhando dzemoto Dr. Joram Gumbo vanoti zvinhu zvagadzikana munyaya dzemafuta edzimotokari zvichitevera kuibva kwemari inosvika mamiriyoni makumi mashanu emadhora ekuAmerica yakapuwa makambani anopinza mafuta munyika. Vagumbo vanoti kubva kupera kwesvondo rapera kusvika nhasi motokari dzinotakura mafuta dziri mubishi kumhanya nemafuta dzichidira magaraji emunyika. Asi vamwe vedzimotokari vaudza Studio 7 kuti zvinhu hazvisati zvave kuratidza shanduko sezvo mitsetse ichiri kuwanikwa munyika yose. Ukuwo kambani yemagetsi yeZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company yazivisa nezvourongwa hwekudzimwa kwemagetsi pane dzimwe nguva senzira yekuchengetedza magetsi mashoma ari munyika. Kumbo dzimwa kwemagetsi uku kuchaitwa munyika yose panguva dzatarwa nekambani iyi. Kambani yemagetsi iyi inotiwo yamanikidzwa kutora danho iri nekuda kwekuderedza nekuderera kwemvura kudhamu rinogaya magetsi reKariba pamwe nekudzikira kwemagetsi ari kugaiwa kugwenya remarasha reHwange Power Station. Kambani iyi yatiwo rimwe dambudziko riri kukonzerwa nekushayikwa kwemagetsi anokwana ndere kushomeka kwemagetsi ari kutengwa kubva kunze kwenyika zvikuru kuSouth Africa neMozambique. Asi vagumbo vanoti hurumende iri kugadzirisa dambudziko remagetsi iri kuburikidza nekupa marezinesi kwayakaita kumakambani makumi matatu nemana anoshandisa simba rezuva kuti awanise nyika magetsi. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Pakutenga kwatinoita mafuta panze kwenyika tinoshandisa anonzi maLCs kana kuti letters of credit. Saka ari worth plus 50 million US dollars akaita machuo last week. tinenge tina mafuta atinofanira kunge vachitora kana kuti withdraw makampani zvedu aya anopfuura kuma around 79 million liters. Chivimbo changu kuti patasvika panguva inoiyi tichazoona kuti pachava neyatingati stability in the fuel supply situation in the country. Ndiri kurara hope dzakanaka kana ndakatarisana nezvamafuta.
Makambozivisawo kuti makambani anopinza mafuta munyika kana kuti vemagaraji vaakukwanisa kutenga mafuta pachezvavo. Chii chiri kuita kuti varambe vachitarisa kuhurumende imakavapa mukana iyo kuti vange vachipinza mafuta?
Takataura asi hapana chingaitwa pasina mutemo nokuti nyika yedu inoyi ine yatinoti multi-currency basket. Saka pana magaraji anofanira kuti aitirwe mutemo nereserve bank. Kuti panyorwe zvigoburiswa pachena neyatinoti gazeti kuti garaji rakati tava kuribvumidza kuti harichatenga mafuta atinoripa nedzimwe mari kunze kwemaus dollars kuitira kuti kana vazopiwa mafuta avanenge vapiwa vanenge vachifanira kuti vaoneko kuti naivo kana vapedza kumatengesa mari yavawana ipapo anenge achingova maus dollars chete. Saka pakava nekunonoka kuti tive nomutemo wokuburisa iyo yatinoti statutory instrument iyoyo ndo yakaita seyakati nonoka. Asi ndinoimba kuti pari zvino vokuministry yefinance nevokwareserve bank vanenge vari kugadzira instrument iyoyo.
Kouya kudambudziko remagetsi tanzwa kuti munyika mave neload shedding. Chii chiri kuita kuti nyika isashandisawo simba rezuva kana magetsi esola?
Tina makambani akawanda atakapa malaisensi achiri kushanda kuti vaitiya tinotaura esola iyi. Tinoonesa ndezvekuti isusu patinenge tapa maraisensi kumakambani akasiyana-siyana aya, makambani acho iwaya aya mamwe acho anononoka kuita iye atinoti mafinancial clause nava vanenge vachipanawo navo mari vari panze kwenyika vanenge vachidavo kuongorora twakawanda-wanda twakasiyana-siyana. Saka kunonoka ikokoko ndo kunokonzera kuti mamwe makampani asakurumidza kunge achiisa magetsi ana sola pasi. Asi pari zvino ndingangoti ndo chinangwa chedu ichocho chokukurudzira makampani atakapa malaisensi akati kuti kuti ngaaite kuti tione kuti vashandise zuva zvigoregera kuramba zvichitinetsa.
Iro dambudziko remagetsi ringatarisirwawo kuti ringagadzirisikawo kwapera nguva yakadii, honorable?
Wange 7 and 8 yatiri kugadzirisa by 2022 inofanira kunge yava kutipa dzimwe 600 megawatts zvakare rinopera zvino kuti ipo kurwizi kwazambezi takabatana nezambia ndo pane imwe project yatiri kuita pamwe chete inokwanisa kuita 2400 megawatts.
Avo vanga vari gurukota rezvemhando dzemoto vaJora Mugumbo vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Jonga abatawo mukuru werimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare reHarare Residents Trust vaPrecious Chumba avanoti vagari havasi kufara nenyaya yekumbodzimwa kwemagetsi iyi asi ivo vakatenga magetsi emwedzi wese.
MuZimbabwe sekudziwa kwenyu hatisati tane indastri yakasimba inoshandisa magetsi ezuva. Saka vanhu vazhinji vachakatarisisa kuti dai kambani yeZESA Holding yanyanya kugadzirisa nyaya idzi. Saka ngavabudite pachena chimiro chekuti magetsi acho ari kumbofamba sei uye mari dzinenge dzabhadharwa nevagari dzinozokombanzekeka sei.
Kuderera kwemvura yekudhamu rekariba kunobva magetsi nekunetsawo kuri kuita kuwana marasha kuhange ndo zvimwe zvakonzera dambudziko iri. Hamuzvitambiri here pamuri kuti munoda kutsanangura?
Tsanangudzo dzakadaro dzinouya mushure mekunge wanhu watambudzika wataura nyaya dzavo hazvinyanyi kutambirika. Saka kutsanangurwa kuri kuitwa naminista ichokwadi gore rino hakuna kunaya mvura yakakwana. Asi izvozvo zvoga hazvipedzi nyaya yekuda kuziva mashandisirwo anomboitwa mari dzinenge dzabviswa nevagari vachiti tiri kutenga magetsi kuti ZESA izotipe. Zvinoreva kuti ZESA ndiyo inenge yatambira mari dzevagari asi ZESA isati yapa magetsi acho. Inozopafambisa sei kuti vagari avo vakatenga magetsi avo pamaprepaid electricity meters vagare nguva vasina magetsi?
tirikuona zvakaita semuHarare nguva yavari kuti vachadzima magetsi. Munoona sei nguva iyi tichitarisa kuti vanhu vanenge vachibuda kwakasviba vachidzoka kwakasviba kusina magetsi?
Kwatiri tinoona upenyu hwevana vanoenda kuchikoro uchinyanya kuomeserwa nekuda kwekuti panguva yavanenge vachigadzirira even nguva dzekuti manheru aya vaakuda kuverenga vanenge vasina magetsi.
Avo vanga vari mukuru weHarare Residents Trust vaPrecious Chumba vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nasi vatsoropodza uori hunonzi huri kuitwa mumatare edzimhosva panguva iyo mukuru wevatongi munyika akurudzirawo hurumende kuti igadzirise nhunha dzevashandi vemumatare. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pakuparura kwavaita dare rinotonga nyaya dzevashandi kana kuti labor court rakavakwa nehurumende, vamunangagwa vati uori hunonzi huri kuitwa mumatare hunofanira kupera, vachiti hurumende yavo ichabata wese achawanikwa achiita zveuori.
The setting up of specialized anti-corruption courts.
Kuumbwa kwematare anorwisana neuori anomirira kutongwa kwemhosva dzeuori chinhu chatinokoshesa zvikuru sehurumende itsva. Handisi kufara kuti nyaya dzeuori hadzisi kufamba.
Asi mukuru wevatongi munyika kana kuti Chief Justice Valuk Malava avo vataurawo pachiitiko ichi vati vashandi vemumatare avo vanosanganisira vatongi vedzimhosva havasi kubhadharwa zvakafanira. Mashoko ava Malava atsinhirwa nevakafanobata chigaro chemunyori wejudicial services commission vaWalter Chikwana.
Chief Justice vari kuti ivo kuti majaji edu nemamajistisi edu vanofanira kupuwa mukana wekuti vaite basa ravo rekutonga mhosva vasingafungi kuti ndogara papi, vasingafungi kuti pandinenge ndakuenda ndichaenda nei kumba. So chichemo cha Chief Justice chavari kuchema ndechekuti ndoda kuti paonekwe dzimotikari nedzimba dzekuti anhu ava vagare kuitira kuti vanyatsoita basa ravo nesimba vachiconcentrata netask yavo yekudi yekutonga munyaya dzinenge dzichiva mumatare.
Vachikwana vati nhuna dzevashandi vemumatare dzimhosva dzikagadziriswa zvinoita kuti uori hunonzi huri mumatare hupere. Rimwe gweta rine mukurumbira uye vari nhengo yeparamende vaJonathan Samukange vati uori mumatare hunopedzwa nekuti hurumende ibhadhare vatongi nevashandi vemumatare mari inovakwanira. Ruzhinji rwevashandi vehurumende runoti mari yarwuri kutambiriswa yakafanana nemutero wembwa.
Kupedza nyaya idzodzi kunongouya vanhu ngavabhadhare mari yakawanda ndeinopedza uori.
Zvichakadai vamunangagwa vatiwo vashandirwi vanofanira kugadzirisa nhuna dzevashandi kwete kumirira kuti nyaya dzingonopedzerwa kudare relabor court. Gurukota rinoona nezvevashandi amai Sekai Nzenza vaudza Studio 7 kuti kuparurwa kwaitwa dare relabor court muHarare kunoratidza kuti hurumende yakazvipira kutevedzera mitemo yenyika.
Zvataona pazuva ranhasi zvinhu zvinofadza zvikuru kuti building patakamira izvozvi yakanyorwa kunzi Labor Court of Zimbabwe yakagadzirwa zvakanakisisa ine macheya evashandi pavanouya kuzotaura nyaya dzavo vari pamberi pajaji, vashandi vachitarisira kuti vanopuhwa justice kuti zvichemo zvavo zvigadziriswe muno muZimbabwe tichiteedzera inoti muchirungu the rule of law. Saka Zimbabwe inofanirwa kukudzwa kunyanya munyika dzakasiyana siyana kuti zvichemo zvevashandi tiri kuzviteerera.
Umwe mushandi wehurumende uye ari mutungamiriri wesangano revadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vati mitemo mizhinji iri kutsikirira vashandi vachiti mitemo iyi inofanira kunanganiswa nebumbiro remitemo yenyika. VaMasaraure vati mitemo iyi ikasananganiswa nebumbiro renyika dare iri richangove darewo zvaro risina charinobatsira mushandi. Kuparurwa kwedare relabor court kwaitwa muHarare nhasi kwave kureva kuti munyika mave nematare matatu anotonga nyaya pakati pevashandi nevashandirwi. Mamwe matare maviri akadai ari kubulawayo nekugweru uye vamunangagwa vakurudzira vejudicial services commission kuti vavake mamwe matare akadai kunzvimbo dzakawanda munyika kuitira kuti veruzhinji vazhinji vakwanise kuti nyaya dzavo dzisvike kumatare pamwe nekukasika kunzwikwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Bato rinotungamirwa naDr. Thokozani Kupe reMDCT radoma muzvinafundo Love More Maduku kuti vave gweta ravo panyaya yavari kunetsana neMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa panyaya yeutungamiri webato. Dare repamusoro rakatara svondo rapera kuti vaChamisa havana kusarudzwa zviri pamutemo, asi magweta avo anoti anokwanisa kupikisa mutongo uyu mudare repamusoro-soro reSupreme Court. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata vaMadhuku.
Dr. Kupe neMDC avo vanga vachiri kucourt vakangozonzwawo kuti pabuda judgment yemunhu wepati akaenda kucourt akanowina ikoko achinzi vaChamisa havasiri ivo president wepati. Vakati aifanira kunge ari mutungamiriri kubva pakafa vatsvangirai ndiko Dr. Kupe. Saka vangondikumbira kuti ndichitarisa judgment iyoyo nekuona zviri kuitika kuti ndingochengetedza zvido zvavo, inonzi muchirungu to protect their interest. Saka ndo zvatichatarisa kuona zvichafamba sei.
Pane urongwa here hwekuti munge muchitaura nemagweta ari kumirira vaChamisa mukuita basa ramapiwa?
Ehe, ndo zvatakawirana navo pavakandikumbira kuti hanyaya dzakaita seidzi chekutanga chakanyatsonaka ndechekuti ingotaurira naye kuti judgment yabuda kuhigh court iri kuti izvi ndeizvi, zvii zvatichaita, zvingaitika, zvinoshandika ndezvipi. Saka ndichabatana nemagweta amwe ari mukati vanomirira vavo vana vaChamisa. Gweta raimirira uyu akaenda kucourt wacho iye akawina memba yavo yekugokwe akakwanisa kuenda kucourt. Titange tambotaurirana semagweta pamwe netokwanisa kupera kana zvikanyatsotarisa kuti iwewo chauri kuda chingafamba zvifamba sei, uye unoda chii. Nyaya zhinji dzerudzudzu dzinopinda kufamba zvakanaka kana vanhu vakataurirana.
Asi pane mukana wekutaurirana here ipapa pane kukandirana makobvu nematete kwatinoona kuchiitikawo?
Zvekukandirana makobvu nematete zvinongoitika mukutaura nyaya usina kutarisa mutemo. Asi paunotarisa mutemo unozoona kuti mutemo unotaura izvi. Asiwo nerimwe diri mutemo hausiwo wega ungabatsira. Saka tenge tichiti mutemo unotaura izvi zvinonyatsoshandawo pamwe ndeizvi mochisanganisa zvinhu zvekuti munhu wese ari mukutaurirana awine wese, inozi muchirungu win-win.
Muzvinafundo Love More Maduku vanhu vagweta uye vachitungamira bato reNCA vanga vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo chitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo mutauriri weMDC vaJacob Mafume.
Isusu tiri kuindira mberi necongresi yedu, tiri kuindira mberi nemaprocesses eparty. Pati yedu mwoyo wayo uri pana vaChamisa, uyezve vanhu ngavangwarire. Makotsi epano pasi ane masimba, tinobvuma. Asi zvokwadi koti ikataura kuti denga rava pano kana kuti pano paZimbabwe pava denga, hatingaindika kundoita hurukuro nevari kudenga kuti zvino muchaita sei nekuti denga razonzi rava muZimbabwe. Tinoramba tichienda mberi mimba ibvi negosoro. Tiri kuenda mberi nezvatiri kuita. VaMadhuku navaKupe vanhu vanoshanda navamunangagwa pajekerere, vanhu vanorumbidza zvese zvinoitwa navamunangagwa pajekerere. Vanhu pari zvino vatisingakwanisi kutaura navo, isusu hatisangani navo, nzira dzedu dzakasiyana.
Asi imi muchakwikwidza here mutongo?
Isusu tichange tichitora matanho ese atinawo pamutemo. Tichienda mberi kana panokwikwidza tinokwikwidza, kana tichiita zvinenge zvataurwa nemagweta edu ndo zvatinoita. Asi isusu tiri pachena ndechekuti kongresi yedu iri kuenda mberi, kongresi yedu iriko panguva yatakatara ende inenge ichiitwa mugweru, ende kongresi iyoyo ichaitika. Tichabva kukongresi tavati vatungamiri matsva. VaKupe vane parliament, vane pati yavo yakanga iri pabalot, vane mamembers of parliament avo maviri. Isusu tine atinawo mamembers of parliament atakapinda tiri MDC Alliance. Tiri kuenda mberi tine mutungamiri watakavhotera anoivo vaNelson Chamisa.
Saka nhasi muri kupi apa?
Nhasi tiri paBulawayo. Mukatarisa pafoma Facebook yedu, dibeti redu riri kubuda live, holo mamembers edu akazara. Tiri kutaurirana, makandidhetes ari kutaura, mumwe nomumwe ari kutaura zvaakanakira. For the first time muAfrica, for the first time in Zimbabwe. Taita madibeti anobuda pa Facebook ema party members vachitaura zvavachaitira party.
Mutauriri wemDC vaJacob Mafume vari parunare vari kubulawayo. Makaterera kuStudio 7, tiri kutevhenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. China nhasi yazivisa kuti ichadzika mutero wemari inosvika mabhiriyoni makumi matanhatu kuzvinhu zvainotengesera America. Izvi zvinotevera kukwidzwa kwemitero yezvinhu zvinogadzirwa kuChina nemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump muhondo yekutengeserana pakati penyika mbiri idzi. China inoti haisi kuzobvuma kutyisidzirwa neAmerica, ukuwo America ichiti China yajairira kubatirira dzimwe nyika munyaya dzezvekutengeserana. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaCyril Ramaphosa vanoti vari kuronga kuburitsa mubato vanhu vane tsika dzakaipa, apo voronga kudoma dare remakurukota idzva mushure mekunge bato ravo reANC rakunda musarudzo. Vanhukadzi vanorarama neutachiwana weHIV vanoti vanoda kuti hurumende ivarapewo pachena chirwere chegomarara repachibereko, sezvo vazhinji vavo vasina mabasa uye vamwe vatove shirikadzi. Kiri Mudzamiri anoti panyaya inotevera.
Mumwe wemadzimai anorwira kodzero dzemadzimai anorarama neHIV, amai Joanna Kasirori, vanoti madzimai ane makore makumi mashanu nekudarika vari kubatwa nechirwere chegomarara repachibereko iro rinodhura kuti rirapwe, nokudaro hurumende inofanirwa kubatsira madzimai aya.
Kana takukura over 50 and above tichibatwa nezvirwere izvozvo, ende tichikukumbira kuti tirarame tibatsirwe. And vakawanda vacho vachakwanisa kuenda kumabasa, vachakwanisa kuzviriritira, most of them vatoma widows.
Amai Kasirori vanoti mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxilia Munangagwa vanofanirwa kupindira padambudziko iri, sezvo madzimai akawanda ari kusangana nedambudziko rechirwere ichi vachibva kumaruwa uko kwavanochengeta mhuri dzakakura.
Kukumbira kuna mai vedu venyika tivaonewo kuti vakadzi vari kurarama neutachiwana vari kubatwa necervical cancer vakwanise kurapwa mahara uye nepekugara, nekuti mishonga yacho iri kudhura, bhikozi vakawanda vacho vanobva kumaruwa vanouya vachirapwa kuparenyatwa.
Mumwe mukadzi ane gomarara repachibereko, amai Martha Chibwana vekubhindura, vanoti mishonga yokurapa gomarara rechibereko iri kunetsa kuwana nokuti inotengwa nemari yekunze iyo veruzhinji vasingakwanisi kuwana.
Saka zviri kuti kana wasvika kuparerenyatwa uchida kurapa, uri kusangana nenyaya yekuti unopedzisira wakunzi utenge mishonga yako yekuitwa inonzi chemotherapy. Chemotherapy inodhura, inoda madrugs. Madrugs aya ari kutengwa nemaUS dollars.
Amai Chibwana vanoti kuongororwa kwehutano hwemunhukadzi akura kunonetsa nokuti vazhinji vakura zvokuti havachakwanisa kuzvishandira nenyaya yokurwara.
Kunoitwa matest akasiyana-siyana, matest iwayo ese anenge achida kubhadharwa. Saka tiri kutaura nezvemudzimai ati kurei asisina mari yakawanda. Vazhinji vacho vanenge vari mawidows, vamwe vacho vanenge vasingaendi kumabasa.
Mumwe mudzimai amai Monica Musarurwa vekugweru vanotiwo vanosangana nedambudziko rekuti pavanenge vachirapwa mishina inofa, izvo zviri kuita kuti vagare vasina kugadzikana.
Uri pakati pekurapwa mishini wafa, hauchakwanisi kudzokera nokuti unenge uchingoti mangwana zvipada mishini uchadini uchaita. Kuzotizve wapedza uchirapiwa ipapo unogona kunzi enda unotorwa x-ray, enda unotenga mapiritsi. Zvine izvozvo unenge wakuzvifambira. Kana mishonga yekimo chaiyo iri kutaurwa, unopota dhorobha rese reHarare uchitsvaga kwakachipa mishonga.
mumwe wevanorwira kodzero dzemadzimai anorarama neHIV AIDS amai Tendai Westerhof avo vakavamba sangano idzva reZimbabwe Women Living with HIV Forum iro rinopa mukana wekuungana kwemadzimai anorarama neHIV achikurukura nhunha dzavo vanoti vari kufara kuti kwava nesangano rakadai kekutanga muZimbabwe
anga tisina bato rakadaro muno munyika kuti kana madzimai anorarama neutachiwana weHIV vane zvinovanetsa nezvavanoshuura marira neutano hwavo pane pavanosangana saka ndiyo yatinoti nhanga yatagadzira kuti ndiyo ichatungamira
Sangano reZimbabwe Women Living with HIV Forum rakaita musangano mukuru muHarare svondo rapera pamahofisi eNational AIDS Council apo madzimai anosvika makumi mana akaungana achikurukura matambudziko avari kusangana nawo muupenyu hwavo nyanzvi munyaya dzezvechirwere chegomarara amai Anne Nyakabau vanoti mukadzi ane gomarara anofanirwa kurapwa nenguva yakatarwa kuitira kuti mudzi wechirwere ichi uparadzwe zvachose Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kudivi rehurumende kuti ichaita sei padambudziko riri kutaurwa nemadzimai ane chirwere chegomarara repachibereko gurukota rezveutano vaObedaya Moyo vakaudza Studio 7 itaure nemunyori webazi rezveutano uyo tisina kukwanisa kubata ongororo yakaitwa nesangano reAvet inoti vakadzi vanodarika mazana masere ezviuru vari kurarama neHIV muZimbabwe uye gomarara repachibereko ndiro riri pamberi kuuraya vanhukadzi kudarika mamwe magomarara endudzi dzose pasi rose ndakamirira Studio 7 Harare ndini kiri mudzamira.
Munau dzemitambo madzimai anotamba cricket abudirira kuenda muchikamu chepamusoro cheICC World Cup mushure mekukundana Namibia neZuro. Michael Kariati anotipanyaya inotevera.
Chekwata ichi nezuro chakarova Namibia nemaranzi makumi mashanu ndokubudirira kuenda kuScotland uko chichanotamba makwikwi ekugumisira vakamirira Africa munzira yekuenda kuWorld Cup yemat20 vashanyi ava vakakwanisa kusvitsa maranzi makumi matanhatu nemana izvo zvasiya muteveri wemaled chevrons vakudzaibere vari mumafaro nekukunda kwechikwata cheZimbabwe ichi
masikana edu ecricket vadadisa veLady Chevrons matambira vakaita tatsikafungidzire kuti vachasvika ikoko asi vatopfurikidza expectation yedu seivanhu veZimbabwe because yedu nezvika takutovakwanisa kutosupporta zvakatokuridzira through kuti women's cricket hatinganziye but nekutamba kwavakaita I want to kufara zvinezvo
mumutambo waNezuro Shane Myers Nachipo Mugere tiripano vakamuka chibebenenga ndokana maranzi makumi matatu nematanhatu pamunhu ndokubatsira Zimbabwe kusvika pamaranzi zana negumi nemana ayo Namibia yakatadza kudarika Zimbabwe yakabuda makwikwi emuAfrica aya isina kukundwa kana mumutambo mumwe chete mushure mekudambura Mozambique Rwanda Zambia Nigeria neNamibia Mongorori wemitambo vafarai kambamura vanoti vari kuona Zimbabwe ichinopunza zvikwata zvepamusoro soro apo iri kuenda kuScotland.
Vasikana vakadarisa zvikuru munoona maChevrons aya kurova kwavakaita mateams pa5 games the last 5 games avo aiwa vakahwina zviri convincing zvotori ndakazvitarisa ka kuvari kuenda kuScotland ku2020 uko aiwa aiwa and kunyepere vanonodya zvimwe zvikwata zviriko
kuScotland Zimbabwe ichanosangana neScotland yacho Bangladesh Thailand Papua New Guinea nezvimwe zvikwata zviviri zvichabva kuEurope nekuAmerica ichitarisira kubudirira kuenda kuWorld Cup Panguva ino, Zimbabwe iri kuenda kuNorway nekuIreland kunogadzirira makundano ekuScotland sezvo Norway neIreland dzine mamiriro ekunze akafanana nekuScotland. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Mm. muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. nasi tiri kutarisa nyaya yekunetsa kwemagetsi nemafuta ekufambisa dzimotokari nematambudziko azviri kukonzera. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Aiwa, vaateereri tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiya mina PJ Praxides Jeremiah munhau dzeIsindebele.
Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.